Faita, reima wasaneta, manikiwe, chamau, vamtarisi, parkuti chikwavo Pakanaka futi ya soba kaspika, wa baby akanaka oye asosika Nukumbira mskana kana wakutweka, diwenire usanyarika usapanike Kana washika ne makaisam, chero parira spika, nukumbira unyazo tkweke Kazi malaisi zvedu zverudo baby zvakabaka saka iwe usazopanike Kana washika nemakaisamu chero parira speaker nokumira unyatsotweke Kazi malaisi zvedu zverudo baby zvakabaka varikuti chikwa Saka waina chimboshega takushinyira bandiri uchitweka Baby ndati waina chimboshega takushinyira bandiri uchitweka My love waina Saga shega, takushinyira bandiri uchitweka Baby ndati waina, chimbo shega Takushinyira bandiri uchitweka Yo, utori changu chimbo kwa ndidi kukuona unamukoma osi Baby usaso wanse mashoko kundichika mari ofa wandisi andiri rasaru Kaka baka naka futi ya soba kaspika Ma baby aka naka oye asosika Nukumbira mskana kana wakutweka Tiwainire usanyareka usapanike Kana washika nemakaisam Chero parira speaker nukumira unyazo tkweke Harika shimalaisi zvedu zverudo baby zvakabaka Saka iwe usazo panike Kana washika nemakaisam Chero parira speaker nukumira unyazo tkweke Harika shimalaisi zvedu zverudo baby zvakabaka Varikuti chikwa Iwewe fii Iwe popo indi inini ingi Iwewe mambo katsi inini kingi Ino kudane moyo weze funza kiwa demsaka baby Urichi mshini Tiri tu baby tobuda blingi I promise you ndiwewe kapini Sweetie tiri mu actioni Pakanaka futi ya soba kaspika Ma baby akanaka oye asosika Nukumbira mskana kana wakutweka Diwenire usanyareka usapanike Kana washika nemakaisamu Chero parira speaker nukumbira unyazo tkweke Harika shimalaisi zvedu zverudo baby zvakabaka Saka iwe usazo panike Kana washika nemakaisamu Chero parira speaker nukumbira unyazo tkweke Harika shimalaisi zvedu zverudo baby zvakabaka Varikuti chikwa
Saka waina, chimbo shega Takushinyira bandiri uchitweka Baby ndati waina, chimbo shega Takushinyira bandiri uchitweka My love waina, saka shega Takushinyira bandiri uchitweka Baby ndati waina, chimbo shega Takushinyira bandiri uchitweka